Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura atirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 5 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kunopa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suva vakidzani.
Mumwe mudzimai ane makore 21 okuberekwa oshaya nechirwere checoronavirus muHarare. Mumwe chiremba achiyambira kuti kubatwa kwevanhu vakawanda nechirwere ichi kuSouth Africa richava dambudziko guru kuZimbabwe. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa voita musangano nevatsigiri vavo paFacebook.
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga, asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uko zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco.
Hurumende inoti yave kuda kumutsazve kambani yeZisco iyo yave nemakore akawanda yakavharwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti mumwe mudzimai wemuHarare ane makore 21 okuberekwa akashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Mudzimai uyu anonzi ainge asina nhoroondo yekumbofamba kunze kwenyika, zvinonzi navana chiremba zvinogona kureva kuti chirwere ichi chiri kutenderera munharaunda vanhu vasingazvizive. Kushaya kwemudzimai uyu kunoreva kuti pave nevanhu vasere vashaya munyika nekuda kwechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwakakwirawo kusvika pamazana 6 nemasere kana kuti 698. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu 93 nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava 55 kana kuti 55 vakabva kuSouth Africa, 3 kuBotswana, vamwe 3 kuMozambique, 2 kuAmerica, mumwe chete achibva kuZambia, uye vamwe vasere vachitapurirwa chirwere ichi munyika. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika, 2 vavo ndivo chete vanozivikanwa kuti vakachiwana sei, asi pave kuongororwa kuti vamwe 6 vakachitapurirwawo sei. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi munyika kusvika pari zvino vasvikazana nemakumasere nemumwe chete kana kuti 181. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vadarika zviuru 93 kana kuti 78,000. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuri kuuyawo apo vashandi vakawanda muzvipatara kusanganisira vana chiremba nevakoti vari kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vasati vapindura mibvunzo yatakavatumira nezvekuramwa basa kwevashandi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti nekukwira kwehuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kuSouth Africa, uko kune vanhu vanodarika zviuru zana zvine 70,000 kana kuti 188,000 vabatwa nechirwere ichi, uye kuinewo vanhu vanodarika zviuru 3 vashaya, kunogona kukonzera dambudziko kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Munatsi.
Kupararira kwakanyanya kuri kuita chirwere checoronavirus kuSouth Africa kunopa dambudziko zvakanyanya kunyika yeZimbabwe sezvo tiri suva vakidzani. Mukatarisa kuti kukwira kwazvaita manhamba emuZimbabwe mazhinji, vazhinji vevanhu vakabatwa necoronavirus vaibva kunyika yeSouth Africa. Chero zvazvo tichifungidzira kuti vazhinji vacho vakazochibata chirwere ichi mumaquarantine centers nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri munyika yeSouth Africa, uyewo vanhu vazhinji vanga vakurarama nekuno tenga nekutengesa zvinhu zvibva ku South Africa.
Zvino ne mamiriro aita zvinhu zvinorevei kuzvizvarwa zveZimbabwe izvi?
Zvichaita kuti vanhu vazhinji vapinde panjodzi, vanenge vasarirwa nekuita kuchuza zvinhu zvakaoma zvekuregedza kundotsvaga raramo, pamwe chetepo nekubata chirwere checoronavirus. Saka injodzi hombe kutambudzika kweSouth Africa necoronavirus kwakangofanana nekutambudzika kwatichaitawo isu vana veZimbabwe nechirwere, uyezve nekuti vanhu vakawanda vanorarama nekutengesa kunyika iyi nekushanda ikoko.
Vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kuti vasatapurirwe chirwere ichi?
Vanhu ngavaregere kurivara. Tinoziva kuti tanga tirwisana nechirwere checoronavirus kwenguva yatirebei, zvave kutoita worse, ende tinoona kuti chirwere chekorona chirwere chinouraya. Tine vanhu vakati wandei varasikirwa neupenyu pasi rose, uyezve muZimbabwe.
Utsanana hupi huri kukurudzirwa unofanira kuramba uchiteedzerwa nevanhu?
Saka vanhu ngavasari vare zvachose, ngavarambe vachiita zvavakakurudzirwa zvokugeza maoko nesipo kana kushandisa mahand sanitizers, nekupfeka zvinokavha kumeso kana vachinge vokosora vasakosorere vamwe. Izvozvo zvakakosha nekuti chirwere checoronavirus tichiri nacho kwechinguva chakatotirebei chinotevera.
Chiremba Dr. Edgar Munatsi avari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuBritain vari parunare kuBritain kwakare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi matanhatu nevatatu kana kuti 463,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru gumi nerimwe zvine makumi masere nematanhatu kana kuti 11,086 vapora vachidarika zviuru mazana maviri zvine makumi maviri kana kuti 222,000. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 129,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mashanu zvine makumi matatu nechimwe chete kana kuti 531,000 vapora vachidarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million. Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa nasi vaita musangano nevatsigiri vavo pamadande mutande akasiyana-siyana kana kuti e-rally. Akaandike kutanga mutungamiri webato munyika achiita musangano padande mutande nekuda kwekupararira kwechirwere checoronavirus munyika nepasi rose. VaChamisa vati matambudziko akasangana nenyika ave kuda kubatana uye kuti paitwe komiti inombofanira kubata matomu zvinhu zvichigadziriswa.
Chikuti pa munyika muno a 3-step solution yatingati problem definition. What is the process to resolve that problem and then what is the destination? Strictly a problem yemunyika muno governance, how is it going to be resolved? We need the transitional authority, a mechanism inosezekedza zvunhu toita kubatira pamwe toisa macomprehensive reform nyika yaenda mberi, then towirirana kuti akuita free and fair election. But ma free and fair elections iwo anofanira kuva ne a post election free election pact yokuti vanhu vanenge vaenda kuma election vanofanira kuzati tapedza ma election tichamira sei kuti hatisara kwatine conflict munyika muno. We want people to be united and to work together as a stakeholder. Zanu MDC, come and unite to build your country. We can be a country kutaura politics every time, slogan this, slogan that. Let's have slogans of development, let's have slogans of economic development, let's have slogans anenge ari kufourth industrial revolution tichienda kunounza the smart technology, making sure Zimbabwe is the hub of development, the hub of infrastructure in the region, the hub of development on the continent. That's where we must go. So tasika mazambu kuhama dzangu panoti vakumeka crucial decision isuto. This is a unifying moment. Ndakatotsveta team iri kushanda mumakomiti zvatarwa naCongress ka kuvandudza vanhu veZimbabwe. Mirirai kunzwa kana tari dza picho. Wamandaikarira, musazosiya basa ratakupai.
Mukuita izvi vachamisa vatiwo vachabatana nevose vanenge vachiratidza kunyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashorawo nyaya yekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzavo dzedare reparamende, Senate nekanzuru nebato reMDCT riri kufanotungamirwa naDr. Thokozani Khupe. Asi vachipindura panyaya yekuti paitwe Transitional Authority, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati izvi hazvisi kuzoitika.
Hatiteereri mashoko anobva kunyika dzokunze kunzi the best way yekuti muputse hurumende yeZANU-PF nekukanganisa magariro akanaka nerunyararo rwemunyika yeZimbabwe. Ingai munokumbira kuti tida kuita Transitional Authority. Chii chinonzi Transitional Authority ichocho? Hatigadzire hurumende yezvigamba, hatigadzire hurumende yekuita sekunge zvipenga zvipenga. Ndokusaka tichienda kusarudzo. Kana taenda kusarudzo, vano muZimbabwe vanozvitsvakira mutungamiri wavanoda nomufaro murunyararo. Kana ahwina opinda muofisi otonga nekutungamira, isu tose tichitevera. Tozomirira zvepanosvika imwe nguva yesarudzo kuti vaya vanga vachifunga kuti kuda vane umwe vanofungira vouya naivo mucheta murimi, isteyo takangomira kumashure kwavamunangagwa tichiti bhora mberi.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Vachipindurawo panyaya yekuti bato ravo riri kutsigirwa neZANU-PF mukudzinga nhengo dzeMDC Alliance, mutezeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vati ichi hachisi chokwadi.
Chokwadi nderokuti makanzura nemaMPs akadzingwa ana kudzingwa naDr. Khupe. Akadzingwa nepati Musangano nekuti Musangano ndiwo wakava recommenda. It's the party that recommended them to the alliance. Saga party is withdrawing them now. Nekuti they have turned against the party. Zvatirikuita ndokugadzirisa Musangano wevanhu. We won a Supreme Court judgment, saga we are following on that Supreme Court judgment. Kana uchingati kuterera mutemo weparty ne Supreme Court judgment. Torikola tigadzire Musangano wevanhu.
Mutezeri wemutauriri webato reMDCT vaKalipani Pugeni vachitaura vari parunare kuBulawayo. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti Zimbabwe yatangazve humwe urongwa hwekutsvaga vekushanda navo kukambani yeZisco Steel iyo yave nemakore yakavharwa ichitadzawo kubhadhara vashandi vayo. Zisco yakambonyorerana chibvumirano nekambani yeESA yekuIndia asi hapana chakabuda. Kusashanda kwekambani iyi kuri kupawo kuti dhorobha reRedcliffe kuKwekwe rairaramiswa nekambani iyi kubva kumakore ekuma1950 riite sedongo chairo. Asi vhiki rapera Dr. Nzenza vakagadza bhodhi idzva kuti riedze kumutsiridza kambani iyi. Kugadzwa kwebhodhi idzva kwakaonawo vainge vakafanobata chigaro chasachigaro webhodhi racho muzvinafundo Gift Mugano vachisiya basa nekusawirirana nemamwe makurukota ehurumende. Asi mutsamba kuvatori venhau Dr. Nzenza vakatenda muzvinafundo Mugano nebasa ravakati vakabata. Mukuzeya nezvekumutsiridza Zisco Steel tabata Dr. Nzenza.
Kambani yeZisco Steel kubva kare kare yakanga iri kambani hombe inogadzira simbi. Waiti ukataura kuti simbi waimba wataura kuti Zisco Steel. Yakanga ichipa vanhu mabasa vanosvika kuma3000. Asi patakazosvika muna2008 nyaya yemagetsi yakanetsa nezvimwewo zvakangokanganisa zvikakonzeresa kuti kambani iyi ivharwe, rakave dambudziko hombe munyika muno. Saka vamunangaudzwa president vedu vakataura kuti ngatisimudzei Zisco Steel imuke kutopfuura zvayaive.
Saka zvi zvamuri kuita kumutsiridza kambani?
Paurongwa hwedu chekutangisa tatanga nekutsvaga nhengo dzinonzi board. Board iri tingati ndo vana mazvikokota vanoshanda pamwe chete namaneja mukuru. Saka maneja mukuru watasarudza anonzi Dr. Karonga
anove iye mazvikokota wenyaya dzemining engineering. Saka ndo vachatungamirira muchidimbu chiri kutevera vanenge vachitungamirira kusimuka kweZisco.
Asika kumutsiridza Zisco kunoda mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora, Dr. Nzenza, muchaita sei kuti muwane mari?
Tiri kutarisira kutsvaga mainvestor kuti tishande navo. Iye zvino tichiri kungotanga asi tinotarisira kuti kwatiri kuenda uku zvinhu zvichanaka patichasimudza Zisco. Ndine vimbo yakakurisisa kuti Zisco Steel ichasimuka igodzokera payaive huye igopfuurazve payaive vanhu vagowana mabasa.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Sezvo tisina divi ratinorerekera, tabatawo avo vaimbenge vakabata chigaro chasachigaro weboard reZisco Steel muzvinafundo mugano.
Ichokwadi kuti ndaresigna kubva paboard reZisco sachairman and sub-board member. Nenhawe kuti tanga tine makakatano waitaita nemaministers ari muhurumende angaichiti uri kutaura zviri kushoropodza mapolicies ehurumende, saka unofanirwa kuti utaure zvinosapota kana kutonyarara zvachose. Saka nekuona kwangu nebasa ratinoita kubatsira hurumende kuti iite mapolisi akanaka, ndakaona zvisingakodzeri, zvisingabatsiri nyika kuti titore chidanho chekuva muboard obva watovhara muromo zvachose.
Ko sei musina kutenda kuti munyarare?
Nekuti policy making cycle inoitwa munyika inoda kuti vanhu vafambe nayo vachinzvera, vachipa mazano akasiyana siyana kuita kuti tibude nechinhu chakati mbi. Saka hakuna nyika inobuda nepolisi yakanaka isingataurwi pajekerere kuti inoita here, kana isingaiti seisingaiti nemasuggestions acho ande kuiswa in the place kuti vehurumende vazvitambire.
Ko panoita matambudziko ei izvozvo zvikasaitwa?
Zvikasadaro tatopinda musango. Saka ini ndakasarudza kuti regai ndisiye zvo board member, nekuti hazvina higher calling. Zvine higher calling ndezvekutobatsira nyika, nekuti tiri matambudziko akanyanya. Saka hatingasiviri zuro rutakadzidza kuchikoro rucherera nemvura, nenhau yekuda kugara pachigaro cheuchairman nekuda kuita comply nema demands ema ministers iwaya. Saka ndosaka ndatoda danho rekuresigna, nekuti zvinoda kuti tiende mberi senyika. Chimwe ndechekuti constitution yeZimbabwe yakaiswa kujeka kuti munhu ane freedom of expression and kunyangwe even transitional stabilization program inozvitaura izvozvo kuti tinoda kuti vanhu vasunguke kutaura paite madivergent views kuti nyika ibudirire. Saka hatikwanisi kuzonyarara, ndosaka ndasiya.
Muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump neZoro Maneru vakapemberera zuva rekuwana kwenyika yavo kuzvitonga kuzere kubva kuBritain pasi pedingindira ranga rakanangana nekuremekedza mabasa anoitwa nenyika yavo kana kuti salute to America. Mumashoko avo vaTrump vakashora zvikuru vanopikisa avo vanoti vave kuda kukanganisa nhoroondo yeAmerica. Mashoko aya anoteera kuputswa kwezviumbwa zvakasiyana siyana zvinonzi zvinopembedza vanhu vaisa vatema muutapwa. Asi vachinyora padandemutande ravo reTwitter vari kukwidzana navaTrump musarudzo dzemunambudzi vaJoe Biden vebato remaDemocrats vakati America yakavambwa nechinangwa chekuda kupa munhu wose mukana wakafanira zvisinei neganda rake. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai, mure Zimbabwe. Ndino mukamishira nchirongwa chedu chechitiki chandinokupapurai chondo rega rega ine ndini Mike. Nasi nchirongwa chine hurukuro navachakudzwa ngadziore. Mutungamiriri wesangano Rezinasu. Vechidiki vesangano Rezinasu vanga vachiratidzira kuHarare shano apfuura. Vachichema-chema nenyaya yezveuori vachibata zvekare nyaya dzezvematongerwo enyika. Saka tatsati ngatiunzeuka mutungamiriri wesangano iri vachakudzwa ngadziore pachirongwa kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chakaita kuti vechidiki ava vabude nauwandu hwavo vachinoratidzira. Vangadziore ndino mugamuchira mutirongo.
Maita basa nekuva neni pachirongwa chenyu mukoma Maikove.
Aiwa tototenda imi. Ndatibate nyaya yatakunzirai pano pachirongwa. Tiudzeiwo vangadziore chii chakaita kuti vechidiki vesangano Rezinasu vabude neuwandu hwavo vachinoratidzira pakopa kabhana chishano apfuura.
Chakaita kuti vadzidzi veZimbabwe National Students Union kana kuti Rezinasu vabude neuwandu, chekutanga ndingangoti ndechekuti nyika iri mutakwa nyika yakabatwa nembavha uye upfumi hwenyika hwakavandamuka. Asi mudimbu ndingangoti pane pakachema mwana uya akati muri kundikuwadza nembambaira ongu maziso eruzhinji vakaona mbambaira. Asi zvakakosha kuti tizive kuti vechidiki vari kukuwadzwa nembambaira, mbambaira dzeumbavha, mbambaira dzekushaya fizi, mari dzedzidzo, mbambaira dzekushaya zvekuendesa pakunodzidza pamasaisai, imbambaira dzirikukuwadzwa sevechidiki. Zvino takatora matanho ekuti isusu semwana uya regai kuti tiratidzire kuti isusu hatisi kufara nezviri kuitika, nekuti zviri kuitika munyika kana kuti mupfumi hwenyika zvinotiafekta, kana kuti zvinoti matambudziko atinozosangana nawo kana tiri kuzvikoro.
Sevadzidzi munosangana papi panyaya dzematongerwo enyika?
Ndingangoti sevadzidzi tisati taita vadzidzi tiri vana veZimbabwe. Vabereki vedu vamunoona mukoma Maikove vachipihwa mari dzisingakwani, vabereki vedu vamunoona vachidzingirirwa nemapurisa mumadhorobha vachirohwa, vabereki vedu vamunoona vachishungurudzwa vachibviswa chimiro pamberi pedu isusu takatarisa sevadzidzi. Vabereki vedu mukoma Maikove vanoshingirira vamwe vabereki vari kushandisa nhano dzisina kunaka kuti vaburikidze vachatendesa, asi chino nechinangwa chekuti isusu tiende kumberi. Saka hatina chingatidzimirira kuti tipindire munhau dzematongerwo enyika.
Asi vangadziore kune nyanzvi dzematongerwo enyika vane maondoro akasiyana nemi vanoti sangano renyu riri kushandiswa nemapato anopikisa mukurwisana kwavo nebato reZANU PF. Vanoendera mberi vachikukurudzirai kuti imi musapinde munyaya dzematongerwo enyika vachiti tarisai nyaya dzedzidzo chete. Munotii nazvo izvozvo?
Kana tikapikisa tikati hakuna mabasa tonzi taa vanhu veopposition, tikanzi tikapikisa totaura kuti hakuna mvura yakachena, hakuna mari dzechikoro, vabereki vedu vari mumakiu tonzi taa vanhu vanopikisa, aa vanhu vanomirira bato rinopikisa. Hasi wese munhu anoona chakashata anopikisa. Saka ndinongoti kune vanhu vakadaro mukoma Maikove mukavaona ngavagadzirise pfungwa, tikana tikabuda pachina titaura zvatiri kusangana nazvo. Nekuti zviri kuzvikoro zvinonzwisa kuti zvinopisa tsitsi, nhano dzaakutorwa nevana kuti vazviriritiri inhano dzinopisa tsitsi.
Makatarisira kuti muchange muchiendera mberi muchiratidzira here, uyezve muchange muchiratidzira kusvika rini?
Isu hatingagumiri mukuratidzira. Mukuratidzira kwatiri kuita izvezvi tiri kuda kuti vabereki vedu vazivi kuti navo tinoziva kuti chinangwa chiri pamapfudzi edu kuti chitakuri tiendese nyika kuchinani. Saka tatiri kupa tingangoti muono wekuti vadzidzi vapindira vabereki yangu wekuti matani hatisi kuzoratidzira tega, ticharatidzira senyika yeZimbabwe. Isu students movement vadzidzi nelabour movement vashandi tichapa gwaro rekuti zvakwana kune varipo mbavha magororo vari kutambudza vana veZimbabwe. Saka hatisi kuzoratidzira timu reZimbabwe National Students Union, tichatora avo vanobvumirana neshoko reshanduko, nekuti yanguva yekuti ziya reshanduko riyerere pamapfudzi, riyerere kumusana kwevana veZimbabwe.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vangadziore, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Maita basa mukoma Maikove.
Muri weZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni Mike Hove pano pane venyuro yeStudio 7. Anokuonekai nemufaro ndinonyu Mike Hove. Bye bye.
tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Maaneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Muchirongwa chedu chanhasi tiri kutarisa satanism, iyo inonzi iri kuwedzera zvikuru muvanhu munyika dzakasiyana siyana. Nhasi tina mufundisi Dr. David Simango kuti vatitaurire pamusoro pesatanism uye kuti vatipe ruzivo rwemutsauko wayo nechikristu. Dr. Simango.
Tinotenda zvikuru baba Hwande tichikwazisa vatereri vese veStudio 7. Nyaya muri kutaura pamusoro payo yesatanism inyaya inoda kuongororwa zvikuru. Chokutanga tinoda kuti tizive mutsao wesatanism nechikristu. Chinonzi chikristu chinoitika nokuda kwekuti munhu wagamuchira Jesu Kristu somuponesi wake. Ndo chikristu ichocho. Hatimbotaura pamusoro petsika. Tsika dzakanaka dzinoitwa nevanhu hadzivakonzeri kuti vave makristu. Unogona kuita tsika dzakanaka iwe usiri mukristu. Saka kuva mukristu kugamuchira Jesu somuponesi, then munhu onzi wava mukristu. Nokuti kana wa kuzoita zvakanaka wava mukristu, unenge waikuratidza kuti uri mwana waMwari. Hauiti zvakanaka kuti uve mukristu. Unova mukristu kuti uzoita zvakanaka, nokuti Kristu ndiye anokupa simba iroro rokuti uzokwanisa kuva mwana waMwari, ukwanise kuita zvakanaka.
Satanism chii?
Tinoziva tose kuti vanhu vese vakatadza sezvinotaurwa naPaulo kuti vose vakatadza vakasasvika pakuhwinya kwaMwari. Zvino nokuda kwokuti vanhu vakatadza, chinoitika nechekuti vanhu vanofamba muzvivi. Asi kufamba muzvivi nokutadza hakusi kureva kuti munhu musatanist. Hunhu hwedu hwokuberekwa mumbereko yezvivi, saka vanhu vachitadza. Zvino nyaya yokuti munhu uyu musatanist yakadzika kudarika kuva munhu anongorarama achingotadza nje.
Musatanisti munhu akadini?
Musatanisti munhu akatozvipira kuti inini ndinoda kushumira Satani. Vanotovaone masymbols avo kana kuti zvimicherechedzo yavo yavanoziva yavanoita mukunamata kwavo rima kana kuti iye Satani wacho. Jesu Kristu achitaura pamusoro paSatani unoti nokuti mbavha inouya kuzoba nokuuraya nokuparadza kuna John 10 verse 10. Saka vanhu vanonamata Satani vakatozvipira kuti vaite kuda kwake iye Satani. Vanofarira kudeuka kweropa, vanofarira kuparara kwezvinhu, asi vari dedicated kana kuti vakazvipira kuti tirivo kwaSatani. Vanotoone dzitembere dzavo dzavanoenda kundonamata, vanotoone nzvimbo dzavanozvipira, vanotova nehanzu dzavo dzavanopfeka, vane maitiro avanoita, vane mhiko dzavanoita. Saka chinhu chakadaro saizvozvo chakatanga manje manje about 1966 nevamwe vakatanga kuzviita vachiti isusu tatova nechechi yedu chaiyo yokwaSatani. Saka ruzhinji rwepasi rese manje kune dzimwe nyika dzakasiyana siyana kwatova nevanhu vane matemberi vanotozvipira kuti tiri masatanisti. Panapa paSouth Africa inotovapo chechi yakatozvipira inotova nevanhu vari kuti tiri masatanisti. Tsika dzavo vanhu ivava nokuda kuti vari kunamata Satani vanenge vachitokuita basa rokukurudzira zvakaipa mukunamata kwavo, zvakafanana nokudeuka kweropa. Nokuti Bhaibheri ratiudza kuti muvengi unouya kana kuti Satani anouya kuzoba, kuuraya nokuparadza. Ndiyo ndava muchiona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoitika pasi pezuva zvakafanana namaaccident, zvakafanana nokufa kwavanhu, zvakafanana nokuparara kweropa revanhu. Ropa romunhu rinokosha zvikuru, harifaniri kungodeuka manga manga nokuda kwokuti ko munhu wakasikwa nomufananidzo waMwari. Saka nokuda kwokuti Satani muvengi waMwari manje anofarira zvinhu zvakadaro zvokuti zvakaitwa naMwari zviparare. Saka masatanisti anozvipira kuti vamire vachitonamata iye muurai Satani, vachitoitawo kutoitawo mukunamata murima, vachitoonekana nemweya yakaipa saizvozvo. Saka ndo zvinhu zviri kuitika, ndo chinonzi musatanisti. Hazvii kureva kuti kana munhu angotadza otonzwa kuti vamusatanisti. Ayo, ava vanhu vakatozvipira ende boka racho riri kutoenderera mberi pasi rese richida kutoti rikure kuitira kuti vanhu vazhinji vazvipire kuna Satani.
Tinotenda mufundisi Dr. David Simango. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvekare zvando rinouya apo tichaenderera mberi nehurukuro iyi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo akanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu anokonika ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City burare zvakanaka vateereri.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha.
Ibandla le MDC Alliance lithi yakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazatshengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla lezanu PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle. Kanti njalo indlela izinto eziningayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela mkhokheli obukhona.
Abakubandla lezanu PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka wethusayo umkhuhlane weCoronavirus COVID-19 eZimbabwe ukulabantu pose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amajumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka iCOVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokwahlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane weCOVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo ngumnumzana Ansa Malinga ohlala ezicalabeni elubhane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Okusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazotyazizikela. Kwehlile amakhiwa abantu abalezimali kodwa napha bayaphela ubuningi babo thina siyayenzani.
Umnumzana Simahedwa Manginyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila and uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapho esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo khonokho esixwayiswa ngakho ukuthi kasizivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abathone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo umnumzana Robert Sibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha sesinanzelela ukubona into leyi iyakhula. Inani liyaqansa. Ngalokhu hayi sesigeza silukugeza lokunga hambi emphakathini nanxa sokuvuliwa ukuthi hayi abantu abahambe mina nemuli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini ndalokho okuthiwa ngama-mask siyagqoka sibili ukuthi angifisi kuba nokungabi kube lomunye ongagqokiyo so hayi siyazivikela sibili. Lokugeza siyageza lamalemoni siyanatha ambilisa amalemoni achisa usinathe.
Udlela evalweni lomnumzana Sibusiso Machazi.
Okubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba
usizo lakhona luzoba lincane njalo angikhumbula ukuthi banemishini enele ukuthi abantu bekhestwe nje okusele ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu asazi ukuthi bazovimba kanjani or bazokwenza kanjani ngoba abanye bazogula beze bezisikele abanye njalo bazofa kodwa ke ayi ake sithembe yona inkosi iyo ezongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa akunamithi akunazibhedlela ezelele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona or benzeni so into ezwisa ubuhlungu kakhulu leyo
ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elupane esobelweni semathebeleni north okuhlala umnumzana Morven Ngwenya
geza sibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza inzila ndani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha geza sibili ubona ukuthi sikuyarabha kuzwayo yikho-ke uzigezele ungajahanga wemizuzu engakwana 20 minutes isepa madoda isepa isanitizer ngayikhona futhi kuphela iyabiza lapha abalayo mbona ngani ngamadola awemelika ezimbabwe uzima uzima yilapho hhayi abantu kabaphephe i-social distance yona liyana iqakathekile amamaski egqoke watshe ayinwe
umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19
mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour
udokotela Xolani Ndlovu osebenza empilo hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19
coronavirus ayikabi le-treatment ayikabi le-vaccine so oqakathekileyo yi-prevention so uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya hlala ngkhaya uhulumende angabe eseliftile kancane ama-lockdown measures etc kodwa kusemuntwini lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yiphi i-part azayidlala ekuvikeleni ukumemetheka kwalo mkhuhlane so ama-measures ona lana social distancing washing of hands wearing of mask ungabi in a crowd when you don't need to be ungaphumi ungene town when it is not necessary okay.
Abantu abaningi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela emazweni atshiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlupheka lapho ababehlala khona
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukantulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa okhulume lozulu namhlanje kumabonakude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungelo lokwenza lokhu inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlupheka ezimbabwe ngakho-ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigwaqweni besuse ibandla le-ZANU-PF embusweni kodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana lokuginqula uhulumende ngodlame ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga West edala lepalamende lo mnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF uSibanda usungula lolu daba
ukukhulumile umkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe ukukhanya ngani kakusela ukukhokheli obukhona. Okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona, kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lokukhokheli libe nalapho eliqonda khona. Wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani. Limbiza kayikaxwathi kwanela sokuseduze kodwa. Ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge-MDC Alliance kasikhethi ukuthi khona i-action yokulungisisa ilizwe ivelela ngaphi. Leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela. Kodwa ngokubona kwethu limbiza hayi kayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulunge.
Ye, Baba Thuma, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uSipho.
Njembo. Into ekhona ine since baba nozibuse kwela kithi eZimbabwe into zonke esizenza sizihamba ngento le bathi ngesikhiwa ngama democratic tenets okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into democratic into esemthethweni into constitution eZimbabwe and into ukuthatha umbuso lapha eZimbabwe ongathethi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona abakwenza be-MDC kubona belama-seats e-parliament abalawo ngoba bakhankasa labo bakhankasa kona bazwisiswa ngabantu ababazwisisayo babavotela. Ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha ngu-M P ebhinga kona ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela eyokungena embusweni yena leyo. Lezi zindlela esezikhulunywa lezi ezofuna ukushaya amashotikadi ngiyathaba ngoba uyasho lapho ukuthi kade kuna hayi akukaxhwathi vele akuxhwathanga kuyaxhwatha ngo-2023 sesingena ku-election yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa kungasiko lokhu sokuphanduka lokhu hhayi kuyabe sekukudla kudla umke ubona lokho.
Ye, kodwa nxa sikhangela baba Sibanda sibona ngazana abantu bathi bayahlupheka okumangalisayo. Ngakho ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo.
Into ekhona Dube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe. Isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokhu azithengisela khona akasakwanisi ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla. Umumo usutshengisa ukuthi indlela emingayo izisebenzi ezihlanganisiweyo zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho kabasakwanisi ukuthi imali abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu ababo into yokudla. Kabalamehlo ukubona khona lokho ukuthi sebehlulwe. So ngibona ngani mina okuyakwenzakala ukuthi hayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini. Bangangena ezitridini umuntu ofuza ukuthi ufuze uhlalwe phansi ngilungisiswe. Ku-2023 okukhulunywa ngumne wethu hayi ukhatshana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela omungu oyiyo beze bemile ku-2023.
Baba Thuma.
Ye. Mthembo into ekhona lapha yile. Emuveni ngapha bese sijwayele into lana esithi ngesiNgisi i-populist politics ukuthi kona ngingawunika umzekeliso ukuthi kona ngiyakhumbula ngeminye iminyaka uMinister of Finance that time kwangubaba uThinamasa ekhuluma esithi hayi ilizwe alilamali lokuthi sibhadele ama-bonus kodwa upresident owayekhona ngesikhathi lesi umuye ubaba uMgabe wadefika kwakirali wathi hayi ekela ngichaza abantu wathi hayi akunanto enjalo ibhonus izabhadala dingani imali kodwa kwananta ukuthi hey kuchaza abantu ngasona lesi isikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifedla ngoba leyo mali iyabe izavela ngayo. So kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa uMnangagwa is biting the bullet straight la bayenza lokhona othiwana kubuhlungu kathesi but kusasa kuza gcina sekulunga.
Lapha sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Joseph Thuma okubandla le-ZANU PF bebexoxa le-Studio 7. Le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisizwa siphuma kumagagasi athi 909 meter wave, 4930 lagu, 15460 kilohertz short wave. Sinakangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Kwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko wenzi umandla lobaba mkhulu.
Zithibele izakamizi zephelandaba ekhumbula lezinye indawo etsholotsho. Okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngosika mtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe lockdown. Kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lowo. Kube nabanye abathizanose lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala bele mithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okutshiyeneyo. Kuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba oziveze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. Umnumzana Davis Ndlovu odabuka etsholotsho legqwetha elilela ilungelo likaZulu umnumzana Matshobana Ncube. Ubhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba abakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo ezisabekayo emzini yabantu babhadalisa njalo njalo kuhlele phambili. Ucanga uSpika Mtanda,
singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho babo?
Ukuthi uqalise nina ngisela qinisi ukuthi uqalise nini into ekhona right now enzakalayo. Akukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, akukhethi.
Lokhu kwakuvele kusuka khona lango 1824 into enjalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinda. Intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise bokuvele kusuka khona kudingwa abantu ukuthi ngabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutho ukuthi-ke khona lokho na isiga sikhona esinjalo induna nabosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi akele sincede bantu engesikhensela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo ezihamba zidiliza izikazulezo ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayasizwa, bachuywe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kangikuzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zasezingana zisakuzwisisi khonokho. Ma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhitshelwa, kuthi ma ngase kukhitshiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni lekugcineni ngapha bese kuqedelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Ikhulume legqwetha lethu lapha ubaba Matshobana Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthwani nxa sikhangela khonoku ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usithi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, yinto engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo ulezinto zobuthakathi, ule nyoka ulandelani.
umthetho awuvumi konoko ngoba nxa usenziwa konoko uhlukumezwa uzulu. So okuqakathekileyo ukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba abantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi bayebika ukuthi hhayi nako okwenzakalayo. Nxa sibuzisisa abazumthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho. So labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abatshiyeneyo ngokwenzakala eJolojo okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabothika mdanda. Kuthiwa-ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezijiyeneyo kodwa abanye abantu bayakusola lokho. Okwamanje sonke isikhathi sabatsha.
Ukuthi banokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa labatsha malana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Khuphe lebandla lika-Advocate Nelson Chamisa i-MDC Alliance. Kuhlelo silo Ashley Phunye ingcwethi kwezombusazwe uNajoel Ndlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa kanye lomnashi Mtutsa webandla lezano PF. Saqala lo mbono kaNigel asizwe ukuthi yena uthena.
Mina ngibona kuyinto engekho right ngoba abantu bathi bevota babevota besithi i-MDC izancedisa abantu kodwa kwakathesi sokukhanya ngani la i-MDC la yena oda kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendawo yokuthi kwathiwa kukhampeni abantu zasibatshela ngamaphathi abo kathesi sokuyenzakala ingxaba ngqoza yena le sikhona emaphathi abantu sebeqalisa ukukhuluma kodwa abantu bathi betshela ukuthi hayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate abanjengamanye amaphathi kube ne-diversity ku-politics ezibhakwa ayikhona lokhu okwenzakalayo ukuthi kunezanu p f nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamakhuphe loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Kuyathinta impilo yomuntu wonke and kathesi kuyathinta even thina khonapho kubulaya ngoba indawo eziningi siyahlupheka ngendaba yamanzi ngapho abantu bayala e-parliament ama-MPs they are being recalled.
Hayi siyabonga Nigel. Ngesingene kungqoqo esenzelo Ashley Phunye ingcwethi kwezombusazo.
Abaqhubekayo asilale lokuthi ngokutamisa sisazi ukuthi ngokubathaza ukuthi ngumani bese umfuneka ukuthi lize lilunge siyangena sokuhamba phambili.
Sike sayenza ingxoxo labanye abasakhulayo bona bathi ukulwisana lokhu okwenzakalayo kuyaveza sobala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqale ukukhangela amanye ama-options hhayi ukuthi sivotela abantu based on i-political affiliance. Ukubona njani lokhu?
Okuyiqiniso because i-community made i-electoral maledictions ayo and ngay-electoral maledictions akumelanga le-electoral maledictions based on a-political party ozaba political party but wabotile umuntu ozabamela.
Ubona ngani ukulwisana okukhona phakathi kwamakhuphe kanye loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Bona barayitelingana because bona balitelani iposition thina asileli iposition because asilani layo iposition ye-opposition ngeke ibe yileza lesipila okungcono esibabo ukulwa noku-exposa into ezingecorruption ikokuzenzisizeleisanduku.
Hayi siyabonga Phunye. Asizweni ukuthi abatsha bakubandleleza no-PF bakubona njani lokho? Sixhume uMnashe Mtutsa.
Sifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever information abayiphukona yethu kwelusuku ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana ngokuthi ngubani okumelelwe nguye okukhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla lezanu-PF sikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want. But unfortunately ngendlela esiyibona ngayo i-opposition yankhona okumele ibe concentrated on holding the government to account is not done that.
Hayi siyabonga Mtutsa. Zulukandaba siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama-voice notes ku-WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka-Dr. Nandlovu umlaleli we-Studio 7.
Asokwenziwa nguThokozane loChamisa bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili ngabantu abadinga ukudla ngoba abadingi ukusiza abantu elizweni kodwa abadinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hai zulukandaba isikhathi sesidliwe ngumangoyi asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMikeobe ngolwesibili lapha emsakazweni weStudio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami uMikeobe thokoza omuhle bye bye
siyabonga kakhulu Mike okwamanje sike sijede kancane sinike linkundla untu kameli Nkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithunekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ubana lapha elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esilithole encwadini ka-Exodus eTestamenteni elidala isahluko sesibili indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi sekudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa, abakwa-Israyeli babubula ngenxa yokugqila bakhala. Ukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngobugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, noJakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esenze ukukhala kwabo benzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi lakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula bayakhala bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ungabona ubugqila lobo basuka baba bukhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubula kwabo. Lapho okhona njengoba ngisitsho nxa ngena phakathi kwabantu ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ingazake ngizibalise ngizicece. Abanye baze bathi lethemba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa insuku zase zinengi babedweka abantwana bakwa-Israyeli mhlawumbe belala bengadlanga bengatholanga amanzi okunatha imisebenzi ingekho bephelelwa langamacebo ngenxa yokuthi ngabantu benyama bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu usifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe siphakathi kobugqila bezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni lapho esihlangana khona izililo zodwa. Abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo. Kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke aze azi lenwele zisemakhanda ethu uza kusilalela. Ngabadanisanga abantu bakwa-Israyeli kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthi ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobu imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo asikuthwaleni sikusekuye uza sinakekela. Kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni baba Thixo ingcwele sikhululeke siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe bayakhohlwa abanye bayasinyokoloza kodwa wena uthembekile izikhathi zonke egama kaJesu siyakhuleka amen.
lolo vegulu shlelo fuselela umo ya silo mfundisi tande kwa zinti mkanda asive ni sonke kuhlelo lunye ngeviki eza iyo lilami untunga milinko umo
wangakulu uchareli tala ntuka miliko umu silu kubala pa kutelu letu lola mtanji olivalisa yungo kipsi uwe